Vashora pakuparwa kwenhaurirano idzi uko kwaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi mumiriri wesouth africa muzimbabwe vamupakama mbete vakurudzira kuti nhaurirano pakati pavamunangagwa nevemapato anopikisa dzitungamirirwe namutongi gava anobva kunze kwenyika.
The leadership of Zimbabwe needs to consider the facilitator from outside Zimbabwe.
Kuti zvigamuchirike utungamiriri hwezimbabwe hunofanira kuona kuti paita mutongi gava wekunze uye isu takatozvipira kuti tikupei mazita evanhu ava vari muafrica. Panguva ino tiri kuda kukurudzira vatungamiri vasiri munhaurirano kuti vapinde munhaurirano.
Kurudziro yesouth africa iyi inouya panguva iyo mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vachiti vari kuda nhaurirano navamunangagwa asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve nhaurirano dzinotungamirirwa nemunhu anove mutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambotungamira imwe nyika. Mutauriri wemdc vajacob mafume vaudza studio 7 kuti nhaurirano dzaparurwa navamunangagwa hadzina zvadzinobatsira nadzo nyika vachiti gakava riri munyika riri pakati pavamunangagwa navachamisa. Vamafume vati hazvibatsire kuti vamunangagwa vaite nhaurirano nevemapato madiki vachiti hapana chinofamba munyika kana gakava rezvakabuda musarudzo risina kugadziriswa.
Nyaya dzese dzinhaurirano dzine anofambira, dzine munyai kana muzukuru anenge achikwanisa kuona mativi ese. Zviri kuitwa ava navamunangagwa pari zvino kutungana kwembudzi, nokuti hakuna kwazvinosvika kuti munhu ataure ari ega. Hakuna hurukuro dzakambotangwa dzichifamba dzakadaro, hakuna hurukuro dzakambofamba dzakadaro dzichinge dzikabudirira, hadzibudiriri. Zvino hatizivi kuti vamunangagwa varikuda kuramba vachiita izvi kusvika vanhu vodya makudo here nenhamo, nekuti nhamo iri muno muzimbabwe haichisina kumira zvakanaka. Vanhu havachisina rugare. Vachamisa vakataura ivo kuti varipo kuuya pahurukuro inenge ine munhu anenge achibvawo kune dzimwe nyika anokwanisa kuti vayananise vataurirane vazobuda nechibvumirano chinoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vawane mabasa, vawane kudya, vaite mbovha dzerugare.
Kunyange hazvo vamunangagwa vasina kudawo mazita ravachamisa pakuparura kwavaita nhaurirano idzi vakurudzira vemapato ose ari munyika kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti chinangwa ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Ngatiuye tese kutende yekubatana tiite chinhu chimwe chete. Ngatiuye tese kutende tiparidzire rudo, tiparidzire runyararo, tichiumba nyika yedu kuitira varipo izvozvi pamwe nevemazera achatevera.
Mutungamiriri wemdct muzvare tokozani kupe avo vapa mashoko ekupendera pakuparurwa kwenhaurirano idzi vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabatane nevamwe munhaurirano idzi.
Nyaya iyi haisi yedu yemalinda, ndeyemazimbabweans yese. Tioda kuti tiuye pamwe chete sevatungamiri tikurukure kuitira kuti tione nzira dzekuti vanhu vewane bundu munyika iyoyi. Saka isu tioda kuti munhu wese ngaauye tibatisane ndima iyi kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi, vanhu vewane upenyu hwakanaka, vewane chikafu, wane mabasa, vewane zvese zvavanosuwira. Saka tioda kuti munhu wese auye tibatisane nzira.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo parunhare dzati zvakakosha kuti vamunangagwa vazvininipise vaite nhaurirano navachamisa vachiti nhaurirano dzavari kuita nevemapato madiki avari kuwirirana nawo hadzina chadzichaburitsa chinokwanisa kuburitsa nyika kubva mumadhaka mairi. Nyanzvi idzi dzatiwo kusorounganidza vemapato madiki ava kutambiswa kwemari yenyika kuri kuitwa navamunangagwa, asi vemapato madiki ava avo vanga vari pamusangano uyu vati zvakakosha kuti mapato anopikisa apinde munhaurirano idzi vachiti ndiwo mukana wekugadzirisa nyaya dzose dzinobata nyaya dzesarudzo pachine nguva. Izvi zvatsinirwawo navawillard mugadza vanotungamira bato rebethel christian party avo vaudzawo musangano uyu kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutarisawo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika zvikuru sei vechidiki.
Nokuti hatiwane kuti vadiki Sagatik, kana kuti kune chedai handizvo $140 naipiwe kune mushiri makutamba zvaumaitiza yekutema
pamapato ose gumi nemanomwe asaina chibvumirano chemashandiro avachaita munhaurirano idzi. Panga pane mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition unotungamirirwa naamai Joyce Mujuru, wanga wakamirirwa naamai Lucia Mativenga. Patavabvunza kuti sei amai Mujuru vasina kuuya pachiitiko ichi, amai Mativenga vati havazivi.
Isu takamirira bato, atimiriri munhu. Takamirira institution, ndiyo yatakamirira pano.
Takakureva kuti amai Mujuru havakuuya here, havachapinderi munhu.
Ndisati ndataura navo izvozvo.
Zvichakadai, vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kunanganisa mitemo yose nebumbiro remitemo yenyika, uye serwiyo rwavanogara vachiimba, vakurudzira nyika dzekumavirira kuti dzibvise zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muzano PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.